Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, mutauriri weZegva Jasper Mangwana vati vakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa.
Secommission tine budget iri associated nebasa iri inosvika iyo $83 million United States dollars. Pane $45 million ichashandiswa for voter inspection, uye pane $38 million ichashandiswa for delimitation. Iyi mari inenge ishanda zvakasiyana siyana zvinobva kuprindwa kwevoters roll, kuhayiwa kwedzimotokari, maengagement anoitwa nemastakeholders munguva dzakasiyana nasiana, mitira uchange chishandiswa zvinopindwa zvoshandiswa navanhu, kachita delimitation equipment, uye zvekare voter education and publicity, uye zvekare personal welfare yevanhu vanenge vachiita basa.
Vamangwana vatiwo
nzvimbo idzi inzvimbo dzavagara vachinda kunovhotera, kana vakambovhota kare ndo nzvimbo dzichacho dzichange dzine mainspection centers aya. Izvi zvichaitika kubva musi wa17 July kusvika musi wa26 July 2022.
Vachibvunzurudzwa nezvenyaya yevari kukurudzira mhirishonga kutyityidzira vavhoti kuti vasavhote vaka sununguka pamwe nekushandisa mashoko eruvengo, vamangwana vati
nyaya mhirizhonga isoti seZimbabwe Electoral Commission tokurudzira voruzhinji kuti aiwa kana tichiita nyaya dzesarudzo ngatitei murunyararo, ngatichei tichionesana zvakanaka, nokuti isusu tose tiri vana veZimbabwe, zvinhu zvokuti titaurirane tionesana. Uye isusu tokurudzira kuti kana paita matambudziko akadaro ngavazivise veZimbabwe Republic Police, nokuti ndivo vanoita nyaya idzodzo dzemhirizhonga.
Asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, amai Ellen Shuyedenga, vachiti Zeka haifanirwi kunakurira nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu kumapurisa.
Bumbiro redu remutemo rakapa Zeki sarefuri masimba okuona kuti sarudzo dzese dzinofamba neunyararo kusina mhirizhonga. Apa saka kana Zeki ichiramba kushandisa masimba avo zvichanetsa mberi kuburikidza sarudzo dza 2023 kwatiri kuenda iko. Apa tiri kuona nyaya dzokuti kune vanhu vari kuurayiwa kuna Mboneni Ncube akaurayiwa kumbizo uku, kwozvoti mazuva apfuura apa kune munhu weZanu akatobuda achitotaura pachena kuti vachamisa vanofanirwa kuurayiwa nokuti vanetsa Zanu PF. Saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kutarisa kuti seZeki seboka rakapuhwa masimba nembumiro remutemo vanofanira kushandisa masimba avo vachiona kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka.
Amai Shiyedenga vatiwo kunyange zvazvo vachifara kuti Zeki yapiwa mari yekutara miganhu, vatiwo vanoda kuti komishini iite basa nemazvo mukutara miganhu pamwe nekuona kuti vari mune zvematongerwo enyika vabvumidzwa kuongorora kutarwa kwemiganhu iyi.
Tikuda kunzwa kuti Zeki ichapinda kuvanhu yoita basa nemazvo kuona kuti maconstituencies nemahozi vachatara zvakanaka zvichifambirana nezviri pamutemo wenyika. Ende chimwe chinhu chakakosha ndezvokuti vanhu vese vane vanuZimbabwe vane zvokuita nezvematongero enyika vanofanira kubvunzwa maonero avo.
Mutauriri wemovement for democratic change MDCT vaWitness Dube vatiwo vanga vari kutarisira kuti Zeki isewo mari mukuvandudza mutemo ine chekuita nesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka.
Abvire kare kutaura nemaelectoral reforms atiri kuda sevana veZimbabwe kuti ngavaite transparent kuti kuma committees kwavo ikoko ngakugare vanhu vasinei nezvematongerwo enyika, ngakusagare vanhu vanobva kuchiuto, ngakusagare vana vevanhu vari mumatongerwo ezvenyika, nekuti izvozvo ndo zvinotokanganisa sarudzo. Saka nyaya yavari kungotaura diki diki idzi vanenge vachida kuti vanhu vatarise ikoko, ivo vachitadza kuisa nyaya hombe chaidzo chaidzo dzinotipa kuti tinge tine sarudzo rwakajeka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo tatadza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi pamwe navamike Bima. Zeki yatiwo inotarisira kutanga chirongwa chekutara miganhu mushure mekunge sangano rinoverenga vanhu munyika reZimbabwe National Statistics Agency razivisa hurumende huwandu hwevanhu vari munyika mushure mekuverengwa kwakaitwa vanhu muna kubvumbi. Zimbabwe iri kutarisirwa kuenda kusarudzo mugore rinouya ra2023 uye vari mune zvematongerwo enyika vatotanga kare gadziriro dzekutsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.